mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 1 2019. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndiri Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nhasi vaJoshua Nkomo vanosvitsa makore makumi maviri vatisiya. Chitungwiza Residence Trust inoti inoda tsananguro pamusoro pemari inoita gumi rezviuru zvemadhora pamunhu, inonzi yakashandiswa nekanzuri kuendesa vanhu kumusangano kukadoma. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhasi 1 July tinosvitsa makore makumi maviri kubva zvakashayika vaimbo vemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaJoshua Nkomo. VaNkomo, avo vakanga vaine chirwere chegomarara, vakashayika vane makore makumi masere nemaviri vakaradzikwa paHeroes Acre muHarare. Vaimbo venhengo yeparamende yeZANU-PF vaJoseph Chuma vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe ichine zvinhu zvizhinji zvaingadzidza kubva kuna vaNkomo. Vati chishovo chavo ndechekuti mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutungamiriri webato rinopikisa vaNelson Chamisa vakwanise kugara pasi vachitaurirana pamusoro pezvingabatsira nyika sezvakaita navaNkomo nevaimbo vemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Tabata vachuma kuti tunze nezvenyaya iyi.
Father Zimbabwe munhu mukuru chaizvo munhoroondo yeZimbabwe. Noziya tese kuti ivo vaitonzi chibvo chitete kwese kwese. Zvichireva kuti vanga vari baba venyika yose. Vanga vari baba vanga vasina sarudzo. Pakutaura kuti uyu muNdevere kana muShona kana muVenda kana muChii, aibatanidza vanhu vese. Saka munhu akadaro, munhu asingafanire kuti kana kahwanti mukangano, especially kana tichitaura nhoroondo yeZimbabwe, ndo vanhu vakatangisa zvese kuti zvifambe sezvazviri. Tichikangano of course tine vamwe vekudhara vana mbuya nehanda nevamwe vakadaro, asi panguva yedu yatiorarama nhasi, because kana tichitaura kudai, munhu wese aurama nhasi anovaziva baba vaNkomo. Saka chinhu chikurusa chaizvo kuti tirambe tichingorangarira munhu mukuru akadaro. And izvo zviya tichirangarira kudaro, ngatirangarirei tipfungwa yekuyananisana semhuri yeZimbabwe, tichibatana chero zvikagoza sei, zvikaoma sei. Let's go back tichitarisa mavalues aba vaNkomo. VaNkomo vaigaziitaiwa peace, 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 peace. And ndo zvinhu zvatinoda muno muZimbabwe kuti tibudirire. Vashoma vatungamiriri vanoratidza mastraits kana kuti macharacteristics anenge aba vaNkomo. Ndinoshuwa sei kuti dai vatungamiriri vanhasi vakapindwawo nemweya iwowo mbichana chete inogona kubudirira, vababa Chamisa, baba vedu vamunangagwa president wedu vapinde nemweya iwowo. Saka ndakungoshuvira kuti dai baba vaChamisawo navo vakapinda nemweya iwowo kuti ai vangatibatanei tivake Zimbabwe, tinogona kubudirira chose.
Kana makatarisa kuzvipira kwavakaita upenyu hwavo hwese vachishandira nyika yeZimbabwe, munofunga kuti denere vanga vari vapenyu nhasi vaifunga?
Kana zvinhu zvingafambe zvakanaka, hapana munhu angafare kana kune vamwe vanhu vanoita drive maselfish interest avo kupfuura nyika. Ndosaka ndati inini vaNkomo vakazvininipisa, yet ivo pachavo vanga tori chibwe chitenda asi vakagona kuti handingarambe ndingopikisa ndichipokana vanhu vachipera chireka ndite sei ndidzoke hangu nditi ndobva naizvozvo kuti zvinhu zvifambe zvienderere mberi. Saka iyoyo spiriti yavo dai vari mupenyu ndofunga dai vakatobedza vakomana vesavo kuti ayo vakomana ko wai musingaiti sezvandakaita inini ndaigona kunge ndakaitonga Zimbabwe vatongogara vaida kuti ndiitonge Zimbabwe vana vezimbabwe vano vaida kuti ndiitonge Zimbabwe but ndakabvuma kuti aiwa chiregai vamugabe vatongi isusu tifambe seZimbabwe tichienderera mberi kusina kuteuka kweropa kusina kufa kwevanhu ndo spiriti yanga ina baba vedu vankomo and dai vari vemupenyu iam sure kuti by now dai akatombovadaidza vese vanachaminga vese kuti uyai pano vafanha mukuitei apa handiyo nzira yekufambisa nyika. Nyika inoda a leader who is selfless anogona kuti aa let me put Zimbabwe first inini ndozotevera.
Avo vanga vari nhengo yezanu PF vaJoseph Chuma vari parunhare kuBulawayo neStudio 7. Sangano rinomiririra vagari vemuchitungwiza rechitungwiza Residence Trust kana kuti Chitrust rinoti rinoda musangano nevakuru vakuru veguta rechitungwiza pamwe chete namakanzuro eguta iri kuti vapiwe tsananguro yevanhu vakaendeswa kumusangano wemazuva matatu kukadoma vachipiwa mari inoita zviuru gumi zvemadhora pamunhu asi guta rechitungwiza richishaya zvinhu zvakawanda kuchinzi hapana mari. Mukuru weChitrust Muzvare Alice Diana Kuvheya audza Studio 7 kuti sangano ravo harina kuudzwa nezvemusangano uyu asi vari kukashamara kuti pane munhu akapiwa mari yakawanda achinzi anobva kusangano ravo. Pakuenda pamhepo tatadza kubata mukuru wekanzuro yechitungwiza pamwe chete nemunhu ane zita ratapiwa anonzi akanga akamirira Chitrust kumusangano uyu. Tabata Muzvare Kuvheya kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Isu sevagari tuda kungoti kanzuru kana zvaibvira tibudisewo pachena mari yakapiwa makanzelas yapiwa management iyo inovei zvapane mapepa akabuda ari kutaura kuti mari yaisvika 10,000 isusu taingokumbira kuti dai taziviswa sevagari kuti tiziviswe kuti mari yese yakune huwandu hwakadaro kuti ingonoshandiswa kumazuva matatu eworkshop isusu tichitambura muchitungwiza tisina mvura tisina pekugara uye zvekare toda kuziva kuti munhu anonzi anove akabuda sita rake kuti akainvitwa nekanzuru akamirira Chitrust ndiani nekuti isusu kuboka reChitrust hatina munhu akadaro.
Iyo mari yacho iyi yakabva kunani, yakatambidzwa ani uye yakanzi ishandiswe pai?
Chekutanga kune runyerekupere kunzi vakapuhwa makanzelas nemanagement vakazvipa kana kuti vakapuhwa mari iyo yatariva inova ma10,000 ekuworkshop. Saka chatiri kuda isusu kuti tiburitsirwe pachena nekanzuro inova ndiyo yakaronga workshop iyi kuti vatiburitsirewo pachena kuti ichokwadi here kana vachitipa mabhuku kana vachitipa zvinotiratidza kuti mari ichokwadi vakatipa mari vakashandisa kana kuti vakazvipa mari yakawanda kudai. Isusu sevagari tiri kuchema nekuti hatina service delivery, hatina mvura kumwe nzvimbo atoona over 2 years mvura isingasvike, marara asi kutakurwa, vashandi vaane over 30 months vasingabhadharwe, masuweji akazara. Isusu takagara kudai tiri kusechitungwiza tiri mushishe kuti dai tawana mari kana kuti dai kanzuru kuburikidza nemari dziri kubhadharwa nevagari yaunganidza mari takwanisa wanikwa tichivakirwawo dhemu redu kuti zvigova zvinhu zvinotirerukira. Ndosaka isusu sevagari tiri kuda kana tiri kushungurudzika nerunyerekuperwo rwabuda rwemari kuti ngavatibudirewo pachena kuti chii chiri kuitika kana kuti vatiratidzewo magwaro emari yose yakashandiswa.
Mukuru wechitungwiza Residence Trust Muzvare Alice Diana Kuvheya vari parunhare kuchitungwiza neStudio 7. Kunyange hazvo paine kusawirirana kwakakwana pakati pemasangano akasiyana siyana pamusoro pekuratidzira murunyararo kuburikidza nekusaenda kumabasa kwevashandi. Sangano reInternational Cross Border Traders Association of Zimbabwe rinoyambira vafambi kuti vafambe vakachenjera, richiti kana zvichigona zviri nani kugara kumba. Mukuru wesangano iri vaDennis Juru vaudza Studio 7 kuti sangano ravo rinotya zvakaitika pakaratidzira vanhu munandira, vachiti sangano ravo rakagadzirira kubatsira avo vanenge vasvika mudambudziko vachifamba. Tabata vaJuru kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Tirikuzivisa vafambi kunyanya vanofamba vachida kuyambuka maboda, ungave uchipinda muZimbabwe kana kubuda muZimbabwe, tichivayambira kuti vaite izvozvo neungwaru, nekuti kwadedzerwa nevetajamuka pamwe nevanoshanda navo vemamwe mapoka anokurudzira utangi hwejekerere kuti kuchitange kusingaendwe kumabasa muzuva ranhasi, musi wemande 1 July 2019.
Sangano renyu charinonyanya kutyira chii vaJuru?
Takaona kuti nguva yapfuura kwakazopedzisira kwaitraita mhirizhonga, pakawanikwa paine kuurayiwa kwevanhu, pakawanikwa paine kupiswa kwedzimotokari, pakawanikwa paine kuparadzwa kwezvitoro, vanhu vachitora zvinhu mukati. Saka ndozvatinotyira izvozvo vafambi vanogona kupindana netsekwende yemhando iyoyo.
Munoyambira vanhu kuti vaitei?
Tinoyambira vanhu kuti vambomira kufamba uye varambe vakateya nzeve kwatiri tichivaudza kuti zvinenge zvakamira sei. Tichatarisa kuti tine vanhu vedu vachange vari munzvimbo dzakasiyana siyana, kunyanya pamigwagwa mikuru uye mumabhodha, vachiona kuti kungave kuine mhirizhonga here kana kuti kuchange kuine nyararo. Tinokurudzira vafambi vese kuti vagare vakateya nzeve, tichange tichivazivisa kuti zvinenge zvakamira sei, kunenge kwakasununguka here kuti vange vachifamba, uye tichashandisa nzira dzakaita sanenge nepfenyuro dzesina Studio 7 ana SABC ana ENC ana BBC, tichisanganisirawo muma WhatsApp groups pamwe chete Facebook page redu reInternational Cross Border Traders Association, tichivazivisa kuti vakasununguka here kuti vange vachifamba kana kuti zvinenge zvakaoma kuti vafambe.
Pane zvirongwa here zvamuinazvo zvokubatsira vanhu?
Zvirongwa tinazvo zvikurusa zvekuti kana kuina vanezenge vawirwa havo nedambudziko, vanoiziya namba yavanofona tichange tichivabatsira. Asi kune avo vari kutonzwa tichitaura zvisati zvaitika, ngavagare varegera kufamba vazive kuti hatisati tavazivisa kuti kwakasununguka kuti vange vachifamba mazuva ranhasi.
Vanenge vachida batsiro yenyu, vanenge vachida batsiro yesangano renyu, vangakubatai papi?
Vanoti kana vari muZimbabwe vanotibata pa 0772 344 076, 0772 344 076. Kana vachinge vachifona vari kunze kwenyika, ngavafone panhamba yeSouth Africa inoti +27 62 396 6158.
Avo vanga vari mukuru weInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari parunhare kuJohannesburg kuSouth Africa neStudio 7. Tombotarisa zviri mapepa nhau anhasi. MuDaily News mune nyaya inoti Air Zimbabwe iri kushayiwa ndege dzayo nhatu uye inoti haizivi kwadziri. MuDaily News mekare muzvina bhizimisi Joseph Makamba Busha vanonzi vakaenda kumataredzi mosva kuti Zimbabwe isarambidza kushandiswa kwemari yekunze. MuNewsday mune nyaya pamusoro pekurwisana pakati pemapurisa epanembudziya police station nemaCID ayo akange achida kusunga umwe mupurisa wavaiti anokorokoza zvisiri pamutemo. MuZimbabwe Independent vakuru vakuru vemuZANU PF vakataurwa nevechidiki vebato iri kuti vanoita zveuori, vari kupomera vechidiki mhosva yokushandiswa nevamwe mubato iri vanoda kusvibisa mazita avo. MuChronicle mune nyaya yekurangarira vaJoshua Nkomo avo vasvitsa nhasi makumi maviri emakore vatisiya. Muchikamu chino tinopa vatereri ve Studio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Kumana. Ngoita timwe kungoriwa era kumana. Every day. Kumana, Zimbabwe. Nungachinika kungoti hiwe rakumana every kabu inungotsokera pekutanga yariwa 44 zvinonyadzisa kuriwa ngekatimu kakarusa kare timu yakabuda kare ndiyo timburisa kumana Zimbabwe nasibatinyadzisa mana 40 ramana 40 Amsadaroba.
Manera gana kawa vashamari veStudio 7. Ndoda kutenda ngondoitwa mukoma Moses ndiri pa Peter Speaker. Ndangotaurawo shuma nene pane zvataiti pane vakomana nemauri asi edu kuEgypti kuti asi varini vatisodesa kuti titi mari dzavo dzavasina kupiwa dzaita kuti vasatamba gemu runonakidza kudai vatitambe vatisvodesa nhasi chaiko hatizi kuti chii mungagona kutombotibvunzira uko vari kuti hei zvagona kuita sei tokumbiwawo mukapleya wote amwe matigonera kuti hei tofunza kuti kuzvaita sei vakomana nhasi kumwe kwese makabva zvakanaka asi pamazousvika pakupedzisira nhasi hei manyaya kutisvodesa.
Makadi vashamarari veStudio 7 nezitarangu ndinoitwa Salani Stole ndinogara kuSouth Africa kuBrit ndine chichemo changu chekuti Zimbabwe matambira yaita nhasi zvinhu zvandorwadza zvikuru zvekuti ndanisambofungirira kuti Zimbabwe icharohwa 4-0 neCongo but nhasi ndasvika pakupirirwa tinoti pamwe tinomboblema president tichiti president haasi bho hapana nezvaari kuita but zvinhu zvacho zvinobva zvatoratidza kuti isu chai chai mazimbabweni hatina kurongeka pachedu chaipo chaipo because makochi nemaplayers acho vesana kama blati ana Nolo Johnson ndotoshaya kutoziva kuti vange vachitamba bhora rakaita sezvara nhasi nhasi karwadziwa and ari mangwana bheta vabve vagara vasaienda zvaukuru because zvinorwadzisa isusu masapota tinenge takatarisa bhora tizive iye vechiziva kuti varida kutirwadzisa bheta titogadzira nyika nemari dzese dzavanoenda kutambisa vichibuda kuenda kunze kwenyika nemari vachienda kutambisa nyika ichitambura iye president ichinyatsokuona timu yake hapa nezvairi kuita michi vichinyeba kuti maorias iri kutamba bhora rekutamba bhora pasina kana nezvainotamba ini ndinongotokumhure Zimbabwe sori yenyu zvinoitika president haana kana nemhosva zvinoitwa nevanhu vasina kana nezvavanofunga mene zvaitamba kuti vaitamba chiko kundwa nevakadzi chaivo ndotenda zvangu zvongoti pamberi nachamisa kusvikira tatonga Zimbabwe vembi chazochinja ipapo.
Masora seiko vatepfenyuri veStudio 7 nevateereri mose ini ndaswera zvangu ndinoitwa Farai ndiri papolopane. Taingodawo kutaura kuti deno hurumende yedu yaikwanisa kubvisa bhondi vombosendeka varuti zvemari dzavo dzemuZimbabwe sezvo nyika iri mumandondo kudai yomboshandisa US ranga ragara richimboshanda riya vashandi vohora maUS mashop vanhu votenga nemaUS tinoona zviri nani vechimbogadzirisa upfumi hwedu zvinhu zvanaka munyika wochiunza havo mari yavo iya yoshanda zvayo asi zvinhu zvinonga zvanyaka munyika iko zvinonekoma kwakaita nyika yedu ndoona sekuti deno vambosendeka parutivi zvemari yavo iyi mapepa avo anoprinda vambosendeka parutivi tomboshandisa zvedu US iro riri ndopfungwa dzangu ndatenda.
Makadini ko vashamarari veStudio 7 nokukwazisai nemufaro neuwandu hwenyu namabasa ose amunoita asi pano pane chinhu chimwe chete chandinoda kuedza kukumbira iwo hongu pa Facebook tinokubatai ko pa WhatsApp apa madiwo mambotitumirawo mashoko enyu iwawo nhau dzese idzodzo kuti tidziwanewo pane nguva yekuti dzimwe nguva kwatiri kunonga kusina masaisai asi tichikwanisawo kuwana pano pa WhatsApp chitibatsiraiwo tionewo mashoko nhau dzose idzodzo pa WhatsApp nokuti radio dzimwe nguva dzanga dziri kure totoona bedzi dzemangwanani dzeusiku kana kawani saka tinotokumbira kuti mutombotidaro tombodzoonawo zvedu tiri pano hedu paMozambique pano ndine museyamwa mofu babasharo
mangwanani akanaka vashamari westudio 7 vana mukoma tano kahwande ini ndoitwa mukoma David Nduna njitimana ndiri kuno South Africa ndinogara kuchipingi kuZimbabwe ndinokutaura matambudziko ari kutaurwa demonstration zvitori nani havo kuti vanhu vagona kutodemonstrata because zviro zvacho zvakatooma dai kunonga kuri kuratidzirawo zvemaonero etinoonawo kune dzimwe nyika dzetinoonawo panapa kuti vanogona kustrika zviri pamutemo pokutiwo zvio zvinonga zvakaoma kukumbirawo ruregerero kuti vanhu vagona kuraramawo zvakanaka hamuna dai hurumende yachona yaitikuzi kuti yozovapindirawo vasazoroviwa zvakanyanya nokuchaiwa tinozotiwozochaiwa manji inoeshi tinokumbira apapo dai vangasa kuchitorawo hwandapot tatenda ndiri kuno kusouth africa musocha nguve
ava vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asinei chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika tinokumbirazve kuti musatuka vamwe uye meseji dzenyu ngadziite pfupi tina mameseji akawanda kuno akarebesa mamwe anotukirira atisingakwanisi kushandisa tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika sangano revana chiremba vemusudan rinoti vanhu vashanu vakafa nezuro vamwe vazhinji vakakuvadzwa zvikuru apo zviuru nezviuru zvevanhu vaikatidzira musudan zvichiti hazvisi kuda kutongwa nemauto varatidziri ava vanoda kuti mauto akabvisa vaomar al bashir pachigaro vape masimba ekutonga kuvanhu vasiri vechiuto mapurisa vanoona nezvokupinda nekubuda munyika kwevanhu kumexico vanoti vadzorera kuhaiti vanhu makumi masere neumwe vange vachida kunotsvaka upoteri kuamerica vatori venhau vanoti vanhu vazhinji vaedza kutiza kubva mundege iyi panhandere yendege asi mapurisa akavakurira mushure memaawa mana muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica vadonald trump nezuro vakave mutungamiriri weamerica ari pachigaro wekutanga kushanyira north korea pavakasangana nemutungamiriri wenorth korea vakim jong un pamuganhu wenorth korea nesouth korea vatungamiriri vaviri ava vakabvumirana kutangidza zvekare hurukuro pamusoro pezvombo zvenuclear dzakange dzambomiswa asi vezvematongerwo enyika muamerica vanoshora vatrump vachiti zvavakaita hazvina zvazvinobatsira vachiti vatrump vaingoda kuonererwa vachitorwa mifananidzo navakim
matongo gara ikambare dumondo navachitepo ikambare dumondo vatakawira ikambare dumondo moyo wangu wotashe matongo gara ikambare dumondo navachitepo ikambare dumondo vatakawira ikambare dumondo moyo wangu wotashe.
Aiwa tinorangarira baba Joshua vakazorora zvavo murugare. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Nhasi vaimboyemutevedzeri vamiriri wenyika vaJoshua Nkomo vasvitsa makore makumi maviri vatisiya. Chitungwiza Residence Trust inoti inoda tsananguro pamusoro pemari inoita gumi rezviuru zvemadhora pamunhu inonzi yakashandiswa nekanzuru kuendesa vanhu kumusangano kukadoma. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ichiti mosara zvakanaka.
Soku isika disenda.